ngavaunze recommendation yake kuti tigarire pasi.
Mambonzwa here mashoko iyaya? Pane chamambotumirwa here panyaya iyoyi?
No, handisi kuziva iyi.
Vari kuti hamusi kuremekedza vanhu vakarwa hondo yerusununguko.
Vanani?
VeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ava vamutsvangwa nevamwe vavo vana matema danda.
As long as mutsvangwa asinga respect the president, isu hatimu respect chose youth league.
Semaonere enyu dambudziko iri ringagadziriswa sei vachipanga?
Hapana dambudziko baba.
Hapazoite here matambudziko kuti vechidiki vari uku vakarwa hondo vari uku mubato?
Vamugabe vakarwa hondo, tinavo vamugabe.
Ko zvekuti vachipanga vari kunyanya kudyidzana neiri kunzi G40 zvavari kutaura izvi?
What is G40?
Hanzi chimwe chikwata chiri muZANU PF.
Manje tingapindure zvemahese.
Asi pane hurongwa here vachipanga wekuti vechidiki mutaure naivo vakarwa hondo ava kuti mogadzirisa sei matambudziko aya tichienda mberi?
Mutsvangwa haasi mawo veterans kacomrade. Mutsvangwa ndi Christopher Mutsvangwa. Isusu nemawo veterans tinodyidzana zvakasimba seZANU PF Youth League. Asina Mutsvangwa iye namatema danda vari 2 hatidyidzani nawo nepamusara petsika yavanoita yekushoropodza mutungamiri wenyika. The party is bigger than individuals, comrades. As long as vasingaite toe the party line, those 2 comrades, hatina ningirikini, hatina ushamwari nawo. But ZANU PF Youth League newo Veterans Association mbitsika nditsikewo ndi ibhandi nebhurugwa, hatisiya newo veterans. Those are our parents. We are children of war veterans. So there's nothing which can separate us from our parents.
Saka zvavari kutaura zvekuti mudzingwe mubato hazvisi kukushayisa hope izvi?
No, this is mutori pahofisi yebato. Tirikutoita basa rekudefenda president vamugabe, rekudefenda ZANU PF. Iye Mutsvangwa kana chitaura ari kuwerevha kwaanenge ari, kana kungave kufamu kwake kana kubhawa, it's none of my business.